tirikufara tichipemberera izuva ratakazorora tichipemberera kuwana kuzvitonga kuzere kweamerica zuva reindependence yemuno 4th of July.
Tichitarisa mhemberero dzamuri kuita muno muamerica, zvii zvamungataura kusiyana kwemhemberero dzekuno kuamerica nemapemberero amunoita kana muri kumusha?
Tingatibatei zvinhu zviviri kana zvitatu zvakati siyanei. Kunoku mhemberero dzinoitwa hadzina vaningati mukurumbira wakanyanyanyanya sezvinoitwa kunyika kwedu, kuti tinoona mauto achisangana munhandare, vanhu vachindoungana munhandare. Kuno tinongoziva kuti mukuru wenyika anoenda kuno adresa nyika nekurangarira vakapfuura vakafa vechiuto ari kuArlington Cemetery kunovigwa magamba mazhinji enyika ino, uye manheru ndo panozoitwa mafireworks zviya zvinoputika zvinenge zvitaitai mudenga. Zvatopera, asi vemabhizinisi vazhinji vanenge vakavhura izororo rekuti vanhu vemabhizinisi muno munyika, sezvo nyika ino ichitenderera nemari, vanenge vakavhura inguva yavo yekuti vaite mari. Tikatarisa kumusha kweduku, zvinhu zvese zvinenge zvakavharwa, vanhu vakaungana munhandare. Ndomwe musiyano watinoona uyoyo. Zvimwe zvinodaro pabva nekuti nyika ino yakura chaizvo, yava nemakore anopfuura mazana maviri. Saka zvinhu tinonzwa kuti zvaashandukawo, havachanyanyi kuita zvatiri kuita kuZimbabwe izvi. Ndo musiyano mukuru watingaona. Asi ndingati donzo guru ndiroro rekuti America inenge ichipemberera kubva muutongi hweumambo hweBritain. Saka izuva ravanokoshesawo kuno, vakawana utongi hwavo nekurwisana. Zvatakangoitawo isu maZimbabweans, takawana utongi hwedu tarwisa vadzvanyiri vakanga vakatidzvanyirira. Asi havairwisana zvavo pachavo, vachisada utongi hweumambo hweBritain.
Tichitarisawo kupindira kwezvematongerwo enyika muzuva irori, pane musiyano here wamungaenzanisa neZimbabwe?
Musiyano uripo mukuru kwazvo. Tikadzokera makore apfuura takatarisana neZimbabwe, taiona kuti vanga vari mutungamiri wenyika vanga varipo vaMugabe vainyanyokutaura nezvekutuka dzimwe nyika nezvekutuka vamwe vanoita zvematongerwo enyika veopposition. Asi kunoku kuAmerica haumbonzwa vatungamiriri venyika kana vatungamiriri vezvematongerwo enyika vachitukana. Vanenge vakabatana senyika. Izuva ravasingataure kuti uyu ndewedivi rakati, uyu ndewedivi rakati. Izuva ravanobatana vachiti tese tiri maAmericans, tese tinofarira kusununguka kwedu, avanoita vatiwo muchirungu mafreedoms avakawana kubva kuzvitonga kwavakazvideclara vega. Zvasiyana nezvataiona kumusha kwedu iko, vekuti basa raive rekutuka vamwe, kutuka dzimwe nyika zvaizoita kuti vematongerwo enyika kunyanya vemaopposition vatadzi kuenda kunopemberera pamwe chete nevamwe, nekuti sekuona kwataita vaiti vakaenda vosvikonyombwa. Zvino haungarambi uchiti kwaunoenda unoenda usinotukwa ikoko.
Zvii zvingadzidzwawo nevana veZimbabwe pamwe nehurumende?
Tingada kuzivisa vanhu kuti chikuru chatingadzidza senyika idiki ichiri kukura seZimbabwe ndechekuti kuti tive nemapato anopikisana hazvirevi kuti tava mhandu nemhandu. Tiri vana veZimbabwe tese. Kuita mapato akasiyana ematongerwo enyika ndiyo inodemokrasi. Ndo zvinotaura kuti kutonga kunoita kuti vanhu vave nepfungwa dzakasiyana, asi hatisi kurwisana. Tine mapato maviri makuru chaizvo muno muAmerica vanosiyana chaizvo mukufunga kwavo nemaitiro avo kana takatarisa zvematongerwo enyika, asi hamumbonzwa kuti varwisana. Hamumbonzwa kuti vatukana zvekuti vamwe vanhu vanyangariswa, vamwe varohwa.